Kuchange kune makuwerere mnandare National Sports Stadium mangwana. Apo jana musine Harare City dziri kudamburana mufinal yeChibuku Super Cup kwapera mwedzi mitatu makundano aya atanga. Zvikwata izvi zvasangana kaviri gore rino mumitambo yeKasolaga Premier Soccer League. Asi mitambo iyi yese yapera iri mangange 0-0. Asi mangwana hapana mangange sezvo mutambo uyu ukapera wakadai panguva yakatarwa. Panowedzerwa imwe nguva izvi zvikaramba mutambo uyu unoenda kumapenareti. Pamusoro pemari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora, chikwata chakunda chichanomirira nyika zvekare makwikwi e2016 CAF Confederation Cup. Mushure mekukundwa neFC Platinum nemapenareti mufinari yegore rapera, murairidzi weHarare City Taurai Mangwiro anoti chinangwa chavo kurova dzimbare nekutamba muAfrica.
Tinotarisira kuti tinge tichikunda, tichida kusimudza mukombe tigokwanisa kunotamba takamirira nyika muAfrica.
Chikwata ichi change chibaka moto makundano aya nekurirakasha zvimwe zvikwata vachiita izvi zvine mutsindo. Munharaunda yekutanga Harare City yakadambura Buffaloes 4-1 ndokutevera izvi nekurova Triangle 5-0. Mumutambo wavakapedzisira kutamba Harare City yakaparadza ZPC Kariba 4-1. Francis Zukumbawire, William Manhondo nakuda kwacho kumwala vari kutarisira kudambura mambure zvekare vachiwedzera pazvibodzwa zvavaunganidza pari zvino mumakundano aya. Asi chikwata ichi hatisati chakunda Dynamos kubvira muna 2012 apo chakapinda muPremier Soccer League. Zvikwata izvi zvasangana mumitambo minomwe, Dynamos ikakunda mumitambo mina, mitati yacho ikaita mangange 0-0. Vemumusha weDynamos vanoti zvemukombe weligi zvaramba gore rino, vachiti ivo mukombe weChibuku Super Cup ndiyo yave tarisiro yavo yasara. Mutungamiri wevatambi Ocean Mshure anoti Chibuku Super Cup ndiyo ine mari iri pedyo zvekuti chinangwa chavo kuisa mari iyi muhomwe mitambo yeligi yasara yozotevera zvayo.
Ndomukana wacho uyu, saka tofanogara tobatisisa pasaturday pavame kuzotaitaura navo kumarine zviri kutreni kuti ngatitange taitura mari iri padhuze ndoveirechibuku irori ndo mari yacho iri padhuze zvokuti amwe ari kuzoera tichatamba 4 games iri tutamba 1 game, saka tofanira tofira ipapo.
Kunyange mubati wehomwe wedhimbare vaWebster Marechera vanoti mari yavatarisana nayo yakakosha zvikuru mukuedza kugadzirisa nhamo dzavakatarisana nadzo sechikwata.
Sevanhu takaomerwa munyika makaoma, zvinhu zviri kunetsa, saka kana tatohwina mukombe uyu unotibatsira kuti kamari katinenge tawana kaya tokwanisa kubhadhara tunhu.
Muteveri wenhabvu asi asingafarire Dynamos kana Harare City asi ari wechikwata chemaGreen Machine cheCapes United vaKingston Musekiwa vanoti mutambo uyu unenge wakaoma zvikuru, asi vachiti ivo Dynamos sechikwata tajaira kutamba mitambo yakadai ichakunda.
Mutambo uyu uchange wakaoma, asi ndiri kuona Dynamos ichitora mukombe sevanhu vane experience, uyezve tinoziva pamacup finals Dynamos inotamba inoreza.
Mukombe weChibuku Super Cup ndio wega wasara mushure mekuwira pasi kwembada Diamonds Cup pamwe neOne Wallet Cup nemhaka yekushayikwa kwemari. Chikwata chichakundwa mufinari iyi chichawanawo mari inoita iyo zviuru makumi mashanu emadhora sekutendwa kwematambiro avanenge vaita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.